Ndinotenda kwazvo nomubvunzo wenyu wamabvunza kuti ndizvo here kuti hurumende yati iyo makambanis ngavaone kuti vashandi vavo vateswa chirwere chatekeshera pasi rese COVID-19. Ichocho ichokwadi, hurumende yaona kuti zvingatora nguva chose kuti munhu wese wemuZimbabwe ange atestwe. Saka hurumende inokumbirisa kune avo vanokwanisa kuti vazviite vakwanise kuita izvozvo.
Munotarisira here kuti makambani anozokwanisa kunge achiita zvose izvi oga asina rubatsiro rwehurumende, tichiona kuti makambani aya ari kuchemawo kuti ari kutatarika?
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune mindoro kuti iyaya makambanizi anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende, ivo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka. Saka ndiruti ringava dambudziko rokuti iwewe kana uchinge uri muridzi wekambani muri varidzi vekambani, chinokutadzisai kuti muone kuti utano hwevanokushandirai hwakanaka chii. Maprofits amunenge muchiita mungatadzawo here kuisa a certain percentage towards welfare yavashandi venyu? Ndosaka muchiona amwe makambanizi pavanoshandirwa vana makantinzi vanoprovide transport